sabudirebwe kubiri dzisamba zvakanaka kutaura kuti vose vanhu vari mumikara vachikama votavo tabva police station dzedu ese masezeni kuti tikatsa kwa police station dzedu masezeni manheru vanhu vari kuvhota environment iri yakanaka nenyararo zvidzidzo zvifamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya atinge tikatenda kuti tingakupai percentage asi taona vanhu vazhinji vacho vachiona mabasa redu kufamba zvakanaka asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzine chekuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari munzvimbo dzine mapesa mbiri asi inotarisa kuti nhasi zvizvi zvinge zvichiitika asinongwana ngepamuna kubuda maresult edu
tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa nezek kuve mapolling officer vari varayiridzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru vezek vachipomerwa kuve nhengo dzebato reccc ichokwadi here ichi
izvozvo hatisi chokwadi isu hatina incident yaripotwa inechekuta nechinhu izvazvo yatingada kuzivisa varuzhinji asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa rezimbabwe electoral commission kudeclare maofficers yainenge yatrena iyo asi izvo kuti kudzimba kwevanhu hatina shoko rakadaro
tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi
zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa kana kune zvakaitika kumatire kuti takanira kuti zopiwa nezimbabwe republic police because tasa tigozongorora asi isu hatina chatatitapiwa so far asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka vanhu vari kukasitama vote avo.